Kanzurawe Gutare Mutare vachimirira Ward 13 mumusha wechikanga amai Monica Nkwada vaudza Studio 7 kuti mbavha idzi dzarura mare sezvo dziri kukwachura chero chadzinenge dzasangana nacho kubva kusimbi dzinovhara makomba epombi dzinofamba nemvura netsvina kusvika kupombi dzemvura. Kanzura Nkwada vanoti misoro yepombi dzemvura iri kudua zvakare muzvimbozi zvekanzuru zvinoshandiswa neveruzhinji uye nemudzimba dzevagari. Kanzura ava vanoti zvimwe zviri kuparadzwa nembavha inzvimbo dzaisitandarira vana idzo dzavanoti dzangosara dzangova marangwanda simbi dzemizerere nezvimwe zvabiwa zvichitengeswa.
Zviri kubiwa zviri kusanganise tambo dzemagetsi vanhu vachitsvage kopa. Zviri kunyanya kuitike munzvimbo dzakakomberedze kuna ana Murambi kunyange nemuguta chaimo kudowntown uku kuna ana Jameson Street makopa cables ari kubiwe zvakanyanya zviri kubva zvakonzeresa kuti muguta remutare muite rima. Tiri kusanganazve nedambudziko revanhu vari kuba mavhaus emvura tiri kusangana nazvo kakawanda.
Mumashoko avo kuvagari munguva ichangopfuura vakafanira kubata chigaro chamabharani weguta remutare vablessing chafesuka vakati nyaya iyi ichiri kuongororwa kuti paiswe mutemo unorambidza kutengeswa kwesimbi dzekanzuru nemunhu asina mapepa abva kwavari. Mashoko aya atsinhewa zvakare nemutauriri wekanzuro vaspren mutiwi.
Kanzuru yeguta remutare iri kurasakirwa zvakanyanya neinfrastructure pamwe chete nezvimwe zvinhu zvinoita kuti safe delivery yedu iendere mberi. Saka nedambudziko guru remvura iri kurasika muguta isina ari kubhadhara. Vamwewo vari kuvandalize kunyange even maroad signs chaiwo chaiwo.
Mumwe mugari wemamutare vagodwin stole vanoti nyaya yekubiwa kwesimbi muguta kuri kuisa vagari munjodzi kunyanya kune vechidiki vanozotarisana nekuwirira mumakomba anenge asiyiwa akashama zvivharo zvavo zvabiwa.
Vamene wemasweji aya vakaona kaipanodhiswa ndozvikona mablockage akawanda akanasa vagari ende kana sweji yabutika zvezvi inoflowa everywhere.
Vacreton Madzanya mugari kwachigodora kunze kweguta remutare. Vamadzanya vanoti kubiwa kwesimbi dzinovhara makomba nepombi dzemvura netsvina kunoisa vakawanda munjodzi kusanganisira nevanofamba nedzimotokari sezvo pave nemikana yakanyanya yekuti motokari dzinowira mumakomba anozosara asina kuvharwa aya. Reverend Abbe Waziwei mufundisi weAnglican Church uye vari chipangamazano zvakare. Reverend Wazei vanoti vagari vanosungirwa kuwana dzidziso yekuti pave nekuchengetedzwa kwemidziyo yose yekanzuru sezvo iri yemugari wose uye ichivabatsira mune zvakawanda. Vanoti munhu wose anofanirwa kunge ari mupurisa paanenge ari pakuona kuti midziyo iyi yakachengetedzeka here kana kuti kwete.
Chatinoda kukurudzira vagari veguta remutare ndechekuti midziyo yekanzuru midziyo yedu isu sevagari nekuda kwekuti tisi tinobhadhara kuti midziyo inge iripo. Saka midziyo yedu isu maratepeyas naizvozvo tinofanira kuichengetedza zvakanaka tisingaiparadzi nekuda kwekuti inotibatsira. Angave masignpost ari murod masimbi anobata iwayo tinofanira kuachengetedza kwete kuti titore togadza zvimwe zvinhu kana totenga kukisa kumascrap metals. Asi guta redu rasara risina kutaridzika zvakanaka. Angave magrills anobata tsvina kubvisa pende madrains ngatingoachengetedza tingaitisa kumascrap metals. Asi kuti guta redu gare rakanaka madraini asingavhari kuti mvura kana yonaya mvura inofamba zvakanaka. Saka sevagari ngatichengetedzei midziyo yedu isu tikataonawo wanhu vari kukanganisa midziyo ngatitiye tingatisitzenisa rest.
Simbi dziri kubiwa idzi dziriwo kugadziriswa zvakasiyana siyana munyika dzimwe dzichitengeserwazve kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.